manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 24, 2020. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi.
Kuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe zvinoratidza zvinhu zvatakagara tichingotaura tiri panapa wakandemiri kuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita testing nemazvo uyezve utano hwedu hauna kusimba zvekuti huri kutevera vanhu vese avo vari kuuya vaine zvirwere.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zviviri nezana rine makumi maviri nevana kana kuti 2124 uye vafa vasvika pamakumi maviri nevasere kana kuti 28. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono anonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vagari vemubulawayo voendesa hurumende kumataredzi mhosva vachipikisa kuchinjwa kwakaitwa mazita emimwe migwagwa yemuguta iri. Iyi ndo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zviviri nezana rine makumi maviri nevana kana kuti 2124. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vanhu makumi mapfumbamwe kana kuti 90 vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi manomwe nevatatu kana kuti 2773 vakavhenekwa nyika yose. Vanhu vakanga vapona kusvika nezuro vakanga vave mazana mashanu ane gumi kana kuti 510 uye uwandu hwevanhu vashaya hwakakwirawo kusvika pamakumi maviri nevasere kana kuti 28 zvichitevera kushaya kwevamwe vaviri. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere chinezuro vanomwe vakabva kusouth africa kuchitiwo makumi masere nevatatu kana kuti 83 vari vanhu vagara vari munyika. Kukwira kweuwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere vagara vari munyika kunonzi nedzimwe nyanzvi mune zveutano kunofanirwa kuongororwa zvakadzama nekuti vanhu ava vanogona kunge vakatosangana nevanhu vakawanda kwazvo vasati vaziva kuti vane chirwere ichi. Nyanzvi idzi dziri kukurudzirawo veruzhinji kuti vasimbise kutevera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 yakatarwa nebazi rezveutano uye World Health Organization iyo inosanganisira kusabatana maoko, kusiya mikaha pakati pavo, kugeza maoko pamwe nekuvhara miromo nemhino nemamaski. Johns Hopkins Hospital University inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni gumi nemashanu nezviuru mazana mashanu kana kuti 15.5 million kuchitiwo vafa vadarika zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu ane zvina kana kuti 634,000. America iyo iri pamusoro pasi rose yave nevanhu vanodarika mamiriyoni mana kana kuti 4 miriyoni vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vafa vadarikawo zviuru zana nemakumi mana nezvina kana kuti 144,000. Imwe nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu, vanoti kuti dambudziko rekukwira kweuwandu hwevanhu vave kuwanikwa vaine chirwere ichi munyika rideredzwe. Veruzhinji vanofanirwawo kuita bandiko ravo rekutevera zvakadzama mitemo yekuzvidzivirira. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuwanda kurukuita vanhu varikubatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe zvinoratidza zvinhu zvatakagara tichingotaura tiri panapa wakandimiri kuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita testing nemazvo uyezve utano hwedu hauna kusimba zvekuti huri kutevera vanhu vese avo varikuuya vaine zvirwere. Ndo zvimwe zvinhu zvatakambotaura muchiri kurangarira tiri pachirongwa chino ichi kuti hurumende inofanira kunge yakasimbisa mabazi anoita zvekutevera nekutesta vanhu. Saka iye zvino chiripo ndechekuti kutestwa kwevanhu ndo kunofanira kunge kuchisimudzirwa uyezve vanhu vanofanira kunge vachidziviswa nekudzidziswa nguva nenguva kuti vasagara vakaungana vari padhuze napadhuze nekuti vanogona kutapurirana chirwere ichi. Chinhu chiri kudiwa muZimbabwe ndechekuti vanhu vange vachitestwa uyezve vanhu vange vachidzidziswa magariro avo. Asi mukuita zvinhu zvese izvi zvinenge zvichitarisirwa kuti vanhu vange vaine kudya kwakakwana nekuti hatisi kungovadzivirira kubva muchirwere cheCOVID-19 badzi. Kune vamwe izvozvi tichitaura kudai vane zvirwere zvinoita zvehypertension, mahigh blood pressure, vamwe vane madiabetes, vamwe vanenge vachitora mapiritsi HIV. Vanhu vese ava vanenge vaine machronic conditions vanenge vachifana kunge vaine kudya kwakanaka.
Asi kavanyashano, hurumende yakadzika mutemo kana kuti yakatora matanho ekudzivirira vanhu kuti vasafamba-famba, hamuoni here zvichizobatsira kudzivirira chirwere chikupararira?
Hurumende matanha yakatora ekudzivirira vanhu kuti vasafamba, hapana chayakaita kuti inobatsira avo vanenge vasina zvekudya, avo vasina mari yekutenga zvinhu, vanhu vangonzi ngavanogara mudzimba. Saka vanhu vanenge vachitora mapiritsi ava tatovaita kuti endai munofa pachinhambo chekuti tinge tichiwanikwa tiri hurumende tichibatsira vanhu. Hurumende yakuwanikwa iriyo yakusundira vanhu muchoto.
Zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa dambudziko iri kuti risaramba richienderera mberi tichiona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa munyika huri kukwira?
Hurumende dai yanga ichikwanisa kuti dai yatsvagira vanhu vanotambura vari kumamisha, vari mumadhorobha vasina zvekudya kuti inge ichivabatsira nezvinhu izvi, nekuti kune vamwe vanhu vanenge vachirwara nezvirwere zvakasiyana siyana vanenge vachida rubatsiro rwekuti vazokwanisa kunge vachitora medication yavo.
Havanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain. Dr. Matthew Nyashano vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono uyo ari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga musi wa31 Chikunguru anyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo, mutongi wedare Vangoni Nduna vati kana Chingono akapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso anogona kuramba achikurudzira vanhu kuti varatidzire nechisimba achishandisa dande mutande rake reTwitter. Vati Chingono anofanirwa kudzoka kudare musi wa7 Nyamavhuvhu achibva mutirongo. Vati veruzhinji havazovimbi nematare kana akamuburitsa kuti atongwe achibva kumba nekuti izvi zvinogona kuisa upenyu hweveruzhinji munjodzi sezvo zuva rekura tidzira racho risati rasvika. Vati padande mutande rake Chingono akanyora kuti sarudzo pamwe nematare hazviunze shanduko munyika uye akaisa mashoko paTwitter yake ekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire nechisimba. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugweta guru raChingono amai Beatrice Mutetwa zvichitevera mutongo wapiwa. Asi rimwe remagweta aChingono vaDark Coltart vanyora paTwitter yavo kuti vachapikisa mutongo wapiwa Chingono wekunyimwa mukana kubvisa mari yechibatiso. Chingono ari kuramba nyaya iyi achiti iye chake akangoburitsa mashoko ari kutaurwa nevarongi vekuratidzira kwemusi wa31 Chikunguru veTransform Zimbabwe. Chingono akasungwa pamwe chete nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume. VaNgarivhume ava vari kupomerwa mhosva imwe chete naChingono vakanyimawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso nezuro uye nyaya yavo ichaenderera mberi musi wa14 Nyamavhuvhu. Mune imwewo nyaya meya veHarare vaiva Herbert Gomba avo vari kupomerwa mhosva yekushandisa ofisi yavo zvisiri pamutemo apo vanonzi vakanyora tsamba vachiti vamwe vanhu vapiwe mastendi vanyimwawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavo itongwe vachibva kumba. Mutongi wedare amai Bianga Makwande vati vanobvumirana nevachuchusi kuti kana vakabatwa nemhosva vagomba vanogona kukandwa mujeri kwenguva yakareba. Rimwe remagweta vagomba vaHarrison Ngomo vanoti chimwe chikonzero chaita kuti vagomba vanyimwe mukana wekubvisa chibatiso inyaya yekunzi vanogona kukanganisa vafakazi.
Nyaya yamaya yarara yapinda padare pamberi pedare pamutongi Magistrate Makwande apo anga achida kuti atongwe achibva panze kana kuti ashinga abhadhara mari yechibatiso. Dare rarambirana nazvo rikati vanofanira kutongwa ari mukati nekuda kwezvikonzero zviviri. Chikonzero chekutanga vati iye sameya ane kukurumbira kwakawanda ende ane influence zvokuti anokwanisa kuintervhiwa nemawitness. Chechipiri anzi iye ane nyaya yaari kufesa yakaomarara kwazvo, saka naizvozvo zvanzi aiwa bheu raramwa.
Vangu muvati vave kuenda kudare pamusoro kunotsvaga mutongo wekuti vagomba vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Bato ravagomba reMDC Alliance raratidza kusafara nemabatirwo akaitwa vagomba. Mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vati havasi kufara zvachose nemasungirwo akaitwa vagomba.
Magweta ngachiti havo kuti hapana hayo hapana nyaya iripo even panyaya yemastand even mukataura IO wacho anga asina kana mepi yacho mavaluation zvese nyaya yacho yanga isina kunyatsa kuringana. Asi hatsikuda kutaura zvakawanda nokuti zvozoita kunge tiri kuda kuendera mberi. Fanenge ini ndiri gweta saka tiwanzotenderwa kuti tinyanye kutaura zvakawanda matare asati atonga, saka regai ndisataura hangu zvakawanda.
Vagomba vakasungwa nemusi wemuvhuro vakazounzwa kudare nezuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakwidza nyaya mudare repamusoro richikumbira kuti risendeke parutivi danho rehurumende rekuchinja mazita emimwe migwagwa muBulawayo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR yakakwidza kudare chikumbiro chekuti statutory instrument yekuchinja mazita emimwe migwagwa muBulawayo iyo yakashandiswa nehurumende mazuva mashoma apfuura isendekwe parutivi. ZLHR iri kushanda basa iri yakamirira sangano reBulawayo Progressive Residents Association kana kuti BIPRA. Mutauriri weZLHR vakumbirai mafunda vati chokwadi kuti vari kumirira sangano reBIPRA.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights aenda kudare nenyaya yekutanga vachinyunyuta nezvakaitwa nehurumende zvekupa mazita matsva kune migwagwa yemuguta reBulawayo. Vari kuti zvakaitwa zvasisi pamutemo. Guta reBulawayo siti kanzoranga rakatogara riine chirongwa ichi chekuti papihwe mazita matsva kune migwagwa yemuBulawayo, asi takavazona hurumende musi wa 17 July ichiuya nemazita matsva ari kupa kumigwagwa yemuBulawayo. Vari kuti zvakaitwa zvasisi pamutemo uyezve ngazvisa wene effect kuchinja mazita emigwagwa muBulawayo.
Sachigaro wesangano reBIPRA vaAmbrose Vindi vati havafare nedanho rakatorwa nehurumende vachiti havaoni riine musoro uye hurumende yakangotora danho iri isina kunzwa pfungwa dzeveruzhinji panyaya iyi. Hurumende yakatora danho rekuti mazita emigwagwa yakasiyana-siyana mune mamwe maguta munyika kusanganisira BuLawayo, Gweru, Harare neMasvingo achinjwe. Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Zvinove zvimwe chete zvange zvichiitika pataedza kubata mutevedzeri wavo amai Marian Chombo. Asi meya weguta reGweru vaJosiah Makombe, avo vanovewo mukuru wesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe, vati mutemo weUrban Councils Act unopa masimba kumakanzuro emaguta nemadhorobha kuti ape mazita kumigwagwa. dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitwa nehurumende kupedzera hoko padehwe reshindi sezvo pane zvakawanda zvakakosha zvinoda kugadziriswa munyika munyaya dzezveupfumi uye pakuti makanzuro anyatsokuita mabasa anotarisirwa kuita nemazvo. Mukuru wesangano rezHLHR mudunhu rematebeland Aminos Milo Chanaiwa vatiwo magweta avo ari kukwira kudare nechimwe chikumbiro chevamwe vagari vekuluveve zvichitevera kufa nekurwara kwevamwe vanhu munzvimbo iyi nekuda kwechirwere chemanyoka icho chinofungidzirwa kuti chakabva mukunwa mvura ine tsvina. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mbutarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakamboye mutungamiri weTanzania vaBenjamin Mkapa vashaya nhasi muchipatara cheMudar es Salaam umo vanga vachirapwa. Izvi zvaziviswa nemutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli. VaMukapa vakaita mutungamiri wechitatu weTanzania kubva muna 1995 kusvika muna 2005. Mushure mekupedza matemo avo maviri, vakasiyira chigaro ichi kumutungamiri weTanzania wechina vaJakaya Kikwete. Vachizivisa nezvekushaya kwavamukapa paTanzania Broadcasting Corporation, vaMagufuli vati vaMukapa vashaya nhasi. Vakurudzira zvizvarwa zveTanzania kuti zvitambire kushaya kwavamukapa uye kuti zvinamatire baba venyika vaidiwa nemunhu wese. Mama Gufuli vati nyika ichange ichichema kufa kwavamukapa kwemazuva manomwe uye mireza yenyika ichadzikiswa nechepakati senzira yekuchema nekuremekedza mabasa akaitwa navamukapa. Nguva yavaive mutungamiri wenyika, vamukapa vakavandudza makambani ehurumende kuti ashanda akazvimirira. Vakavandudzawo mitengo yezvinhu vachiti itarwe nekudiwa kunenge kuchiitwa chinhu. Izvo zvakaita kuti varumbidzwe neWorld Bank pamwe neInternational Monetary Fund, masangano akatora matano ekukanzura zvimwe zvezvikwerete zvaive neTanzania. VaMukapa vakatungamira nyika mukuunza runyararo, izvo zvakaita kuti East African Community ibatsire mukuunza kugadzikana muBurundi. Vagari vemuchitungwiza vanoti havasi kufara nekutadza kuri kuita kanzuro yavo kuvapa mvura yakachena mudzimba dzavo. Nekuda kwedambudziko remvura iri, vagari ava vanoti vave kutya kutapurirana zvirwere pavanoungana vachitsvaga mvura, zvikuru sei panguva ino yarura chirwere cheCOVID-19. Mutoro wedu wenhau Thomas Shiripasi akashanyira musha wechitungwiza ndokuti panyaya inotevera.
Vagari vemuchitungwiza vanoti vave kufuma bata jongwe muromo mazuva ose vachienda kunotenga mvura mudzimba dzine migodhi sezvo kanzuro yavo iri kutadza kuvawanisa mvura. Mumwe mugari wemuzengeza 5 amai Trifini Katsande vanoti havachatozivi kuti vakapedzisira rini kuwana mvura yemupombi.
Tinotokumbirawo kuti kanzuru daiwa yatiwanisawo mvura every week, even ikatishayisawo zvayo pa every week yotiwanisawo chero pa 2 weeks, nekuti kunoku hatina mvura. Chiri kunetsa ndechekuti mvura mugodhi tiri kutenga bhaketi 5 bondi 1 bhaketi.
Ambuya Rumbidzai Guvhea avo vanoti havachatondera makore avo ekuzvarwa vanoti vave kumanikidzwa kutenga mvura nemari yekunze yavanoti iri kuvanetsa kuwana kuvanhu vane zvibhorani mudzimba dzavo.
Dambudziko remvura rakanyanyisa kuoma. Mvura muno yakudhura, mwakuita ma3 bondi. Mai manje kumwe maraindanzwa kuti vaudedzera 1 USA, vanzopedza mwedzi uchipuwa 2 mabhaketi ara kwaanosvika, uye marara mabhini murungaona akatikatakata. Zvese izvo zvinogona kutikonzera chirwere. Kuine chimwe chirwere chiri kutonetsa nechekare, saka dai tagona kubatsirikawo fanika panyaya dzemvura. Mvura haina mararamiro aungaite kana usina mvura zvachose.
Mumwe mugari womuSt Mary's vatawanda chidyamiti vanoti kusangana kwavari kuita nevanhu pavanotenga mvura mudzimba dzine migodhi kuri kuwedzera mukana wokuti vagari vemuchitungwiza vatapurira nechirwere cheCOVID-19.
Njodzi yacho yakanyanya mukoma wangu, yakanyanyisa. Ndozvandambotaura paya kuti tinogona kutodzokera pane rimwe korera. Handi maona nemakwatetera nedouble tragedy, corona plus plus korera. Saka takutorwara takutofa. Iye zvinezvi mvura mhino iri kunzi $5 chipa bhaketi, asi hakuna mvura yacho. Hakuna kwokuiwana. Mabhoho acho hapana kana mvura iri kubuda. Matsima acho takutoenda kuna Hunyani uko. Hatisha zuri tutoita usia meno utiurumende kuti rongi raji.
Mutunga miri werimwere masangana no miri ravagarwe mshitungweza Reshitungweza Residence Trust Mujare Alice Diana Kufea. Vano tidambu zigore mvura mshitungweza Riku konziru wano kuti shitungweza ena damurayo yega Rinofani ruwa kungeri chiwanisa guta iri mvura.
Dambu zikura tina ndere kuta tina demu redu mvura tinotoe wana kubwa kwa Harari. Harari wei ni matambu zikuayo isusuo kutituwa ni mvura wano warukua na mvura kamwe chete paso ndo kana kutosha ya kasha chose kuno tonuwa matuwa ni makore wa sina mvura.
Mea we shitungweza valafu moma iko au vanoti kunyange washipi wa mvura ne kanzuru ya Harari. Mvura ii isho mazukuru kana pakata arisuko kuwanda kurukura mba kuchita uwandu wevanu mdoro baravo.
Tufando wakunge tichiwana 70 megaliters pazuwa paso ndo towa nao 490 megaliters. Asiparizi no panguwa ino ya tiri turuku kwanisa kuti Harari iru kwa songoti po around 30 megaliters paso ndo. Mkajitarisa against za trufa na ngeti chiwana 490 zinura zaoti mvura ya turuku wana isho manene kwazo. Ikwanise kunge chikwanisa kushika pambani imwene imwe kana kuti pose panoungana vanhu.
Vamaiko vanotose kanzuru varikuramba vachichera zvibhorana munzvimbo dzakawanda kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuwana mvura nguva nenguva. Vanotiwo vakasvitsa nyaya yekushayikwa kwemvura iyi kunhengo dzeparamende dzemushitungweza kuti dzigwe svitsawo kuparamende. Miriri wezengeza East vaGoodrich Chimbaira vanoti varikuedza kumiramirawo kuti vabatsire vagari vemushitungweza padambudziko ravakata sana naro.
Kuna project iri kuitwa iuda kuti itwe muda dam yatogara tichikurudzira government kuti dai government yanga yabatsira kuvagara kutungisa kuti paiswe muda dam zvive zvinobatsira mukati meraunda. Asi zvakadaro isu sama MPO tiri kuedza nepatinogona kuti mari dzatinoona dzeconstituency development fund dziya tisise maboho sezvo nekukumbira zvekuna vamwe vanogona kuti batsira sezvakaita muno Mzengeza East takabatsirwa nava makandiwa veagape tikapuwa maboho mairi tavakumbira tikaisa muuniti J muwadi 16. Saka nekudaro tirikuendera mberi tichikumbirawo kune vanokwanisa kuwana kuti mhuri irerukirwe nekuti munguva yataa kupinda yazvine zvingwa yakuoma kwepasi zvinhu zvinenge zvakaoma mvura kune kusisina zvachose.
Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti hurumende iri kushanda zvakasimba kupedza dambudziko remvura muchitungwiza pamwe nedzimwe nzvimbo dziri muHarare Metropolitan Province.
Sehurumende tiri kuedza kuchera zvibhorani asi sekuziva kwemunhu wese mvura haina kunyatsonaya zvakanaka mwaka wapfuura. Zvinoita izvo kuti zvibhorani zvimwe hazvichabudi mvura nekuti water table inenge yadzika. Hurumende ine hurongo hukuwa kama damu. Muda demu ndiro rimwe remadhamu ripa msoro soro pe hurongwa hurumende hukuwa kama damu. Tine hurongwa zve hukuti kuitwe inonzi pachirungu a single water utility inenge ichisanganisa guta reHarare, reChitungwiza, Epworth, Ruwa Nenoton inonziyo Harare Metropolitan Water Utility Company.
Dambudziko remvura rakatarisana nemaguta akawanda munyika izvo zvirikuisa utano hwevanhu vanosvika mamiriyoni mashanu vanogara mumaguta parumana Nzombe zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvitanhatu vari vagari vemuchitungweza. Kudzamara hurumende yakwanisa kuvaka dhamu rakazvimirira rinopa mvura kudhorobha reChitungweza. Vagari vemuguta iri vacharamba vachirota manyakare apo mvura yakachena na yaiwanikwa nyore mupombi dzemudzimba. Ndakamirira Studio 7 muchitungwiza. Ndini
Thomas chiri pasi.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Yashika nguye kuti timunzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19. icho chatekeshera pasi rose nemunyika tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Makadi zvenyumuri yeZimbabwe, ini ndinoitwa mukoma Raymond, ndiri kuno kumashonaland central kumount Darwin. Panyaya yedenda iri COVID-19 mafigures acho kukwira kwari kuita achanzwisisika. Kunyangwe zvazvo tichibhiriva kuti chirwere ichocho chiriko, but zvinenge zvakuti nyanyei. Zvakuona sekunge yave mezha yekuti demonstration ya 31 iyo isaitwe. Kuno kumashonaland central ndiri kuona mafigures ari kunoku akadzikira zvakanyanya emanew infections. Tinoona sekunge vanhu vekumashonaland central vanhu vanoteerera. Saka kana pakada kuinflatewa mafigures, zvinotonetsa kuti mafigures ainflatewe. So ndinoona chiri chinhu chisiri kutonzwisisika kunyange zvazvo iriko. Imwe issue yandingataurei issue yekuti yekuvhurwa kwezvikoro. Tinoona sekunge zvikoro ngazvitogare zvarega kuvhurwa zvachose, nenyaya yekuti zvinoexpose vana vedu nevarairidzi vedu kukorona iyoyi COVID-19. Apa takatotarisa nenyaya yemari yemihoro inotambirwa kana vanhu vakatodzokera kumabasa. Ivo varairidzi vanotokwanisa kutotadza kureiza mari yekuti aende kuchipatara arapwa. Tikuti seizvozvi ma4000 aya akatambirwa nevarairidzi imari inotorwadza kwazvo. Saka ndinongoti zvezvikoro dai zvamirwa kusvika korona yacho yanzi hapasisina manew infections pachingoita marecovery cases. Ndozvandinongoti dai zvaitika izvozvo.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mitambo. Mutambi wenhabvu ane mukurumbira Marvelous Nakamba atarisana nenguva yakaoma yekuedza kudzivirira chikwata chake cheAston Villa kuti chisaende kudivision 1 pari kupera mitambo yeEnglish Premier League nemusi wesvondo. Michael Cariati anotipa nyaya inotevera.
Aston Villa inofarira kukunda West Ham nesvondo kuitira kuti irambe iri mugungano renhabvu yepamusoro yeEnglish Premier League. Kukundikana kwayo inenge yoenda kudivision 1. Aston Villa yakaenzana pamapoints makumi matatu nemana neWatford, zvekuti kukunda kwayo kunovasiya vari pamusoro peWatford nezvibodzwa semamiriro akaita zvinhu pari zvino. Asi Aston Villa ikarohwa nemahammers, Watford ikanokunda Arsenal, Aston Villa inowira pasi kuenda kuEnglish Championship. Asi Aston Villa neWatford dzese dzikakunda kukundwa kana kuita mangange mumitambo yadzo nesvondo, Aston Villa inorarama mhondo iyi. Vanoita zvekubheja mitambo yenhabvu uyezve vari mutsigiri wemasvingo United vatina chemuseti vanoti vari kuona Aston Villa ichikunda West Ham nekurarama.
Vakomana nakamba vanokwanisa kurarama nokuti West Ham fairi haina kanyanya chokutambira. Vakomana vananakamba vachatamba bhora kunge vachadimbuka magumbo sokuona kwangu. Ndoona winhi iri vakomana vezvii.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaShakespeare Muzanaro, avo vanotsigira Harare City, vanoti vane chivimbo chekuti Nakamba neAston Villa vachapama zvavakaita paArsenal.
Asi Villa ndirikuona ichihwina because marera yakaita Arsenalka nekuti vakasahwina game iri kari tambudza vanenge vadzidembura zvekutoti haa vanenge vari panguva yakaoma manje negame racho revanofanira kutohwina game iri kuti zvaende mberi.
Kutamba nhabvu yepamusoro kwanakamba kunobatsira chikwata chenyika chemaorias icho chiri kurwira kuenda kumakundano e2021 Africa Cup of Nations ne2022 World Cup. Nakamba akatamba kwemaminutes 10 apo Aston Villa yakarova Arsenal 1-0 pakati pesvondo. Norwich neBournemouth idzo dzine mapoints 33 nerimwe chete dzakatobuda kare muEPL. Mukombe we EPL we mwaka uno wakatorwa ne Liverpool iyo yakapedza iri pamusoro pe Man City. Asi mubvunzo ndewe kuti nakamba ne Aston Villa vanokwanisa here kurarama muhondo huru yavakatarisana nayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tabatashwa kumagume chirongwa chedu chanhasi. Ive nesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela u Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ngaphepha ngasagoli kuzange kube nomehluko kodwa ngitshake ngovalo ngoba ma utshela ukuthi ufuna i-corona uyabongawazi ukuthi uzophinda ugule futhi or ugula lokwana kokugula kwakhona okuphelile.
Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili 2124 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilithumi lasithupha 15,715,894.
Siyakwazi ukuthi uhulumende nxa engakungaba lentathela izindaba eziyabe zingani sezibhala abangakuthandiyo bona abangakufuniyo. Uhulumende yasebenzisa amapholisa lamasotsha lamaseyo ukumthatha bemtshaye bemethusele kumbe beke bemcatshise okwesikhathi esincinyana ukuthi bemethusele nje.
Intathela izindaba uHopewell Chinono obotshwe ekuqaliseni kwaliviki walelwe ithuba lokuthi ahlawulele isibambiso sebail ngumthethwandaba kamantshi eHarare lamuhla. Kuwoza Friday kuliviki sileqembu lamajaha azibiza ngegama lokuthi Western Cousins. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili 2124 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula amahlanu i-510 labulala abangamachumi phose amathathu i-28. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo leli gcikwane eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 110,516. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyenwe belalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisitshiyangalombili 787,501 labulala inkulungwane ezedlula ezilithumi lasithupha 16,697 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula ezine 446,082. Kubika abenhlanganiso ye-African Union emhlabeni jikelele asebetholakale belalo sebeyizigidi phose ezilithumi lasithupha 15,715,894 labulala inkulungwane ezingamakhulu edlula eziyisithupha 637,615 abasindekilo beyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalolunye 9,588,911 kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Ukuqonga kwenani labathola igcikwane le-coronavirus sokubangele ukuthi abaningi ababengalesabi baqalise ukulimuka ukuthi impela likhona njalo liyabulala. Kumaviki amalutshwana asanda ukwedlula, umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opamchinguri Kashiri wamangalisa abanye ngokuthi igcikwane le-coronavirus lithunywe ukuzojezisa abamazwe angentshonalanga ngokwethesa eleZimbabwe izijeziso zenotho. Lapha kwakuyisikhathi ilizwe lingakabi lo muntu olegcikwane leli. Kwathi ngokubhubha kukamnumzana Zororo Makamba, abantu baqala ukubona ukuthi impela likhona njalo liyeza. Kodwa abanye babelokhu bengani abakholwa ukuthi likhona. Kulezi nsuku sebebalutshwana
abangakholwa ukuthi leli gcikwane likhona. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lomunye owake watholakala elalo leli gcikwane, kodwa osowasindayo umnumzana Dennis Juru.
Ngathala ngovalo, into eqala ukuthi ngathala ngovalo, kodwa kade ngingasaguli ngoba ngathesta ngingasaguli. So, of course, akuzange kube nomehluko, kodwa ngithale ngovalo ngoba ma utshela ukuthi usine-corona, unayo i-corona, uyabongawazi ukuthi uzophinda ugule futhi or ukugula lokwana kokugula kwakhona sekuphelile. Of course, ngatshaya ngovalo plus unakho sometimes ukuzwa kungani uyagula futhi ungazwa kungani uyakhwehlela, uyazi uzofika ye-corona leya maybe seyifuna ukungibulala njani njani. So ngathi kunjalo.
Manje wathi usubonile ukuthi ulalo leli gcikwane, imuli wayitshela njani?
Imuli uyathi ngathi ngithesta ingakathola ama-results vele ngangena ku-isolation. So bona kade sebewazi vele ukuthi ama-chances okuthi nibe positive akhona. So bese ngihlala ngingedwa ku-room yami, so akuzange kube ne-problem kakhulu.
Ungatshelani abalaleli ngegcikwane leli ukuthi limemetheka njani? Ungomunye yini ongakholwa ukubana limemetheka lula?
Ya, into engayikhulumayo ukuthi abantu kufanele bafake ama-mask, kufanele abantu bafake ama-mask always kulani ukuthi ulezihlobo or ulobani, kufanele abantu bafake ama-mask ngoba igciwane leli alinani ukuthi yisihlobo sakho or yisithandwa sakho, ngubhuti wakho, ungane wakho, yini yakho. Kufanele ufake i-mask kungelani ngokuthi ulobani eceleni.
Lo ngumnumzana Dennis Juru, ongomunye owasinda kugcikwane le-coronavirus. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Izakhamizi zakoBulawayo zithi kumele isibhedlela se-Ekusileni siqhatshe abongi labodokotela abavela emhlubulweni weMandebeleni. Isibhedlela lesi sikhangelelwe ukuqalisa ukuqhatsha ngeviki ezayo. UBathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Isibhedlela lesi sikhangelelwe ukuqala ukusebenza ekupheleni kwayona le inyanga. Njalo sizabe sisamukela abantu abagula umkhuhlane we-COVID-19. Silembheda enelisa ukuba lezigulane ezingamakhulu amabili lengxenye i-250. Ngalokho kukhangelelwe ukuqhatshwa abongi labodokotela abangaphezu kwamashumi ayisitshiyagalolunye i-95. Umqondisi wesibhedlela seEkusileni uDokotela Absalom Dube wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 mayelana lokuqala ukuqhatsha, kodwa utshele iphephandaba leChronicle ukuba uhulumende usebaphile imvumo yokuba baqhatshe abantu lapho kulungiselelwa ukuvulwa kwesibhedlela lesi. Umnumzana Mike Ndiweni oyisakhamuzi sakoBulawayo obencedisa abantu bakuleli dolobha ukuba bathumeze amaphepha abo okudinga indawo yokufundela ukuba ngabongi uthi isibhedlela seEkusileni kumele siqhatshe izakhamuzi zemhlubulo lweni esikiso.
Thina sikhangelela ukuthi inxa ekusileni ivulwa ithathe abantwana abakoBulawayo. Siyazi ukuthi esikhathini esidlulileyo sibonile kusiba lokungabanjwa kuhle kwezinto ekuqhatsheni lapha. Sibone abantu bezofundela ubongikazi ngolanyakenye ngo-Okthoba, kusiba labantwana abangu-4 kuphela empilo abalapha, kuyinto vele okumele ilungiswe. So akudingakali ukuthi sibuzane ekusileni ukuthi kumele iqhathe abantwana abangakho, kudingakala ama-locals.
Unkosikazi Faith Ndazi ongumongi engaqhatshwanga uthi ukhangelele ukuba athole umsebenzi.
Njengabantu bakoBulawayo sikhangele lathi ukuthi ekusileni mayivula lathi sikwazi ukuthi sithole imisebenzi. Sesize sisebenze emazweni angaphandle and I'm hoping ukuthi since kuzophuma ama vacancies ekusileni lami ngikwazi ukuthi ngithole umsebenzi khona.
Sekwedlule inyanga egcweleyo abongi bekhalale umsebenzi besithi iholo labo aleneli ukubaphilisa. Unkosikazi Alice Gumede oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi umumo okhona elizweni uzenza ukuba abongi abangela misebenzi bafake impilo zabo engozini ngoba bezama ukuziphilisa.
Nxa sikhangele khathesi abongi bakustrike ngoba imali yabo ayisathengi lutho, kodwa
ngase uphume ama vacancy ekusileni laba bangela umsebenzi sebeza hamba kuphela ukuthi bayaqhashwa ngoba bezama ukuthi labo baziphilise bengasakhangela ukuthi kakhulu bafaka impilo zabo engozini. Sibonile lapha empilo ama students amaningi abanjwe ligcikwane leli le corona ngokuswelakala kwe PPE. Umuntu ongaqhashwanga kakhangeli imali akufunayo ngomsebenzi, so iningi lizagijimela ukuyaqhashwa nje.
Umnumzana Thando Lwenkosi Moyo, isikhulumeli somanyano we-IM for Bulawayo against COVID-19, iqembu labantu abaphathisa ekulungiseleleni isibhedlela sekusileni, uchasisa isibanga asebekiso.
Ngathi sesihambe ibanga elide sikhankasela ukuthola imibheda, imithi lakho konke nje okudingakalayo ukuze isibhedlela sekusileni sivulwe. Ngathi kuyona le iviki nje sithole ama mattress alikhulu evela eHindu Society. Ke emavikini adlulileyo sithole njalo imali engange $1,550 ivela esokwenhlanganiso yabantu abaselizweni laseKenya. Sithole njalo i-$1,500 ivela eMiracle Missions, kuyimali yokuthenga impahla yokuvikela amadokotela lamanesi. Lokhu ke sikubona kuyimizamo edonsela maduzane ukuvula kwesibhedlela lesi.
Isibhedlela sekusileni sizabe sivula okokuqala lapho sisamukela izigulane ezilegcikwane le-coronavirus. Okwakhathesi singakaze sivule isibhedlela sikahulumende ese-United Bulawayo Hospital, yiso esamukela izigulane lezi kuthi esempilo sikhangela eminye imikhuhlane. Isibhedlela sekusileni lese-Thorn Grove yizo ezazivele zilungiselelwe ukwamukela abantu abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19, kodwa lokho ezingakalungi njalo inani labantu abagulayo liyaliqansa okwamagama koBulawayo. Kukanti le ndawo ezifikela abantu abavela kwamanye amazwe sezigcwala okufaka impilo zabo engozini ngoba behlala beminyezelene. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chinono obotshwe ekuqaliseni kwale iviki namhlanje walelwe ithuba lokuthi ahlawulele isibambiso sebail ukuze yathoniswe evela ngekhaya ngumantshi umnumzana Nkoni Nduna weHarare. Ngakho ke uzaqhubeka ivalelwe aze ephindele emthethwandaba mhlaka 7 kuNcwabakazi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sinqumo siza ngemva kokuba umtshutshisi uWhisper Mabhawuti ethe akumelanga aphiwe leli thuba uChingono ngoba engasoke azilandele iziqondiso zebail okuvezwayo ukuba uhluphane lamapholisa lapho embopha emzini wakhe eChisipiti. Lokhu kuza ngemva kokuba umnumzana Jacob Ngarivume, omunye wababotshwe sikhathi sinye laye okhokhela ibandla eliphikisayo eleTransform Zimbabwe, onguye njalo okhokhela umkhankaso wokutshengisela ohlelwe ukwenziwa mhlaka 31 kuyona le inyanga we-31st July Movement, laye eyalelwe ukuhlawula isibambiso sebail. Igqwetha likaNgarivume umnumzana Moses Nkomo uhle wakubeka sobala ukuba sebekhweza emthethwandaba we-High Court lolu daba bephikisa isinqumo lesi. UChingono loNgarivume ababotshwe ngomvulo betheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba esacathulayo eyeYoung Journalists Association Zimbabwe, YOJA, umnumzana Leopold Munende upha umbono wakhe.
Le into esesiyijayelele, siyakwazi ukuthi uhulumende nxa ukungaba lentathela izindaba eziyabe zinganingi sezibhala abangawuthandiyo bona abangawufuniyo, uhulumende yasebenzisa amapholisa lamasosha lamaseyo ukumthatha bemchaye bemethusele kumbe beke bemcatshise okwesikhathi esincinyana ukuthi bemethusele nje engaphindi ekwenza. Lokhu esiwubonayo osokusenzakala endabeni kaHopewell Chingono yikuthi bazama ukuthi engabi lokhu ebhala lokhu ade ukubhala, especially ku-Twitter ngabo bona, especially amalunga awezanu PF lathi wona bayenza okobugwelegwele.
Umunende uthi isizathu esikhulu sokubopha abasola uhulumende abanjengoHopewell loNgarivume yimizamo yokwethusela uZulu ongafisa ukuphatheka ekutshengiseleni kuka-31 Ntulikazi.
Njalo abafuni ukuthi kube le demonstration le ofuze ibe khona mhla ka-31. UHopho akwenzwa i-state yikwethusela kuphela. Gasoze gwetshwe lobethi sebemvalele. Hayi, bazamthiya lapha basamethusela kuphela okuzalandela ukuthi bengabona engethuselekanga engethukanga yena ngokwakhe sizabona sebemchaya phambili la sibone sebengani sebebulala izinto zakhe sebemlanda kwezinye indawo sesikujwayele lokho yizimbabwe sesijwayele ngale
ngakolunye udaba olufanayo obelusemthethwandaba umeya weHarare uCouncillor Herbert Gomba laye ulincitshiwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail uGomba wetheswa umlando wokusebenzisa amandla ehofisi yakhe ngendlela engayisiyo kanye lemisebenzi yenkohlakalo kwezokuthengiswa kwendawo zokwakha ama-stands. Amagqwetha kaGomba kunguProfessor Lovemore Maduku encedisana lomnumzana Harrison Nkomo. Uchingono yena ummelwa ngamagqwetha awenhlanganiso eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, Setelechara, unkosikazi Beatrice Mthethwa, Douglas Coltart, loGift Mtisi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abenhlanganiso ezilwela ilungelo lentathelizindaba kanye loZulu jikelele ezwekazi le-Afrika lasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika sebelobele umongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa ukuba angenele kudaba lokubotshwa lokuhlukunyezwa kukaWopwell lezinye intathelizindaba okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa uhulumende uthi akekho ongaphezu komthetho bezabotshwa bonke abaphatheka kumikhankaso etshotshozela udlakela loba ukwephula iziqondiso ze-lockdown ngesikhathi ilizwe limelana le-COVID-19. Lokhu kufakazwa imibiko eqhubeka ikhitshwa iziphathamandla zikahulumende lezezanu-PF ezigoqela umabhalane wezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sezanu-PF umnumzana Patrick Chinamasa labanye abakubeka sobala embikweni yabo abayiloba enkundleni zokukhulumisana zebulenjini ezinjenge-Twitter ukuba bazobotshwa bonke abaphatheka kumikhankaso ephazamisa ukuthula elizweni kungakhathalekile ukuba bangobani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9:00 ntambama kumagagase awe 909 AM lawe shortwave 12080 lawe 15775 kHz lapho esiyabe siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala belegcikwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule izihlobo alenelisi kungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump usemise isigaba somhlangano omkhulu we-convention webandla lakhe lama-Republicans okumele wenzelwe esigabeni se-Florida ngenxa yokuqansa kwenani lasebetholakala bele-COVID-19 kumaviki asanda kwedlula kuleso sigaba. Lo mhlangano usuzakwenzelwa esigabeni se-North Carolina kuphela. Unobhala obona ngezobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba, u-Secretary of State Mike Pompeo wazise ukubana inkulumo lele China zokuzama ukuthuthukisa ubudlelwane bamazwe omabili sezehlule ngemva kokuvalwa kwesigodlo seMelika edolobheni le-Chengdu ngele China. UPompeo ubikwa ebe lohambo lokwethekelela isigodlo sesiphala solwazi sowake waba ngumongameli weleMelika ese-Richard Nixon Presidential Library esesigabeni se-California khonapha eMelika ukuya kwethula lumbiko njengoba uPresident Richard Nixon kunguye owayekhuthaza ukuthuthukiswa kobudlelwane bele-China leleMelika. Owake waba ngumongameli weleTanzania umnumzana Benjamin Mkapa akasekho. UMkapa ubhobhele esibhedlela seDar es Salaam lapho akade selatshwa khona. UMoyi waba ngumongameli wesithathu ngemva kokuthola uzibuse kwalelo lizwe. Wabusa kusukisela ngomnyaka ka-1995 kusiya ngo-2005 lapho anikeza khona intambo zombuso kumongameli Jakaya Kikwete. Sizigqiba lapha-ke indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi isimangalele iKhansile yakoBulawayo eMthethwandaba udaba lwamanzi angahlanzekanga eluveve kuleli dolobho awabangela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo owabulala abantu abedlula i-13 kunyanga ezedluleyo. Inhlanganiso le isanda ukukhweza udaba lokuphikisa isinqumo sikahulumende sokuguqula amabizo ezitalada zakoBulawayo ngezizathu ezichiyeneyo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubela umgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi.
Izakhamizi bangena ezikweledeni eziningi abayebe ezezo ukuthi bahambe ezibhedlela, siyakwazi khonokho. Abanye njalo bayatsho labo ukuthi kwenzakele kwaba lezimfa, bangena ezikweledeni eziningi ngenxa yezimfa. Ngokunjalo izakhamizi senezo ezi-affected ziyabe zazikhangelelile ngcembe zikhangelele ukuthi aluba khona ezakubhadalwayo ngenxa yohlupho olwaba khona, at least nxa zingancedisa ukuthi ziphathiseke kungazinceda. So ke izakhamizi kose zithe hhayi, njengoba lolu daba kungathi lokhu luyindaba egudwini lungaphumika kahle, kungcono ke zizame ukuba naziye emthethweni ziyebonisana umthetho ubancedisa ukuthi kambe lolu hlupho lungamiswa njani. Ngoba abanye bekhuluma indlela eziningi, sabi thina njengabantu abamele izakhamizi kule ndlela eziningi ezazikhulunywa ngabantu, abanye befuna ukuthi hayi kungena emgwaqweni kuyedemonstrata kuba ngumsindo, sathi hayi umsindo asoze usiphathise. Nxa kuyikuthi njengoba izakhamizi zingasuthekanga asenze inzo ngomthetho, kuyikho abantu basemthethweni. Sibona ungathi emthethweni labo uzaphuma khona kuhle ukuthi indaba leyi imiswa njani kumbe iphetha njani.
Ikhansile ingenelisa yini ukuthola indleko zokunika zonke izakhamizi ezathinteka kulolu daba, njengoba sibona vele ukuthi ayila mali?
Well, siyakwazi ukuthi eZimbabwe imali vele iyahlupha, akula muntu olayo. Lezakhamizi ezifana nalo azungananzelela imali leyo azilayo. Kodwa ngenxa yokuthi phela zangena la zendlekweni ezithile zibhadala ama-medication, zangena endlekweni ezithile lazo ziqhubeka zidinga imali zokubana ziyebeka abanye abedlula izihlobo zabo, sezidinga ukuthi engxenye zincediseke la. Njalo izakhamizi ziyakukhola ukuthi inhlanganiso enjengabo-City Council zeneze ezinje ziyakukhola ukuthi kungaba le funding okuthiwa yi-insurance noma i-council engaba la ukuthi nxa ukuthi i-council ithwala ukuthi phose uhlupho olwaba khona olokuthi abantu bagule kumba abantu bafe imbangela kungenxa yamanzi, izakhamizi ziyakukhola ukuthi zingancediseka ikakhulu khonabo ngemali ye-insurance.
Kulo daba njalo lwezitalada zakoBulawayo olusemthethwandaba,
well, okuliqiniso yikuthi indaba yamabizo la alethwa nguhulumende, thina njengezakhamizi lawo mabizo asobajabulele. Isizathu esokuqala yikuthi sidinga indlela okubanjwe ngayo lindaba. Ungaba le-Urban Councils Act iyacaca ukuthi into enkulu okufanele yenziwe nguhulumende, akuzange kube le-consultation eyenziwayo nocouncil. Kungani sitsho njalo? Yikubona i-council yenza isinqumo okuthiwa i-council resolution, layo futhi i-council yaphuma la mabizo. Izakhamizi yayizabuya kithi izakhamizi zosiconsulta ukuthi nisokulo daba olunje lathi sibe le input. Kodwa lokhu akwenziwanga, imigwaqo ifile ayiqedakali ukuthi kuyini khathesi le ndaba ze-COVID-19 okufanele zigijinyiswe.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sixoxe laye ekoBulawayo. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu lamajaha asakhulayo adabuka enkulumane koBulawayo abazibiza ngegama lokuthi Western Cousins. Asizweni bexoxa lomsakaze weStudio 7 uEzra Chisasband.
Leli qembu lijabulelwa ngabantu abaningi kakhulu abasakhulayo njalo licula imidumo etshiyeneyo. Ikhokhelwa ngu-Ashbold Mumbamaro, yena owafunda eMjane Primary School laseMandwande Secondary School, ngemva kwalokho wangena kwezomculo.
Mawulemani, you chose my kettle. Oh my kettle.
ukucula ngo 2011. Ngize ngaqala ukurekhoda 2013 semvakatshele eHarare ngachesa nalo mutual manager sachesana nje sakusoma. Sathola ukuyarekhoda ekho lapho engibone khona into le esenye engayenza lami. Ikubuya kwami koBulawayo 2014 sengizozama ukuthi hayi no kube bonke abafowethu engangidlala nabo sasile team esasihamba la kuthiwa yi-Four Cousins. Ngabe sengisithi hayi no bafowethu asizameni umusic.
Iqembu laqala lisaziwa ngokuthi yi-Four Cousins lase liguqula igama. Sibuze u-Ashbold ukuthi pho kungani bacabanga ukuguqula leli gama.
Awuthina sisuka on the western side enkulumane ekhosazibiza ngokuthi Western Cousins. Sile album elilodwa esilalo manje salikhipha last year ngo-December 2019. The single track elilodwa salikhipha ngo-February. I-album baliyamukela abantu, baliyamukele kakhulu. Inkinga esuke yabakhona ngesikhathi sesikhalela ukuthi April sifuna ukumaketha i-album, sasifuna ukumaketha ngonye uhlobo olutshiyeneyo but kwasuka kwabuya isifo se-corona.
Jova labantu Western, labantu Western.
Ukwenza sihlabele umculo esiwuhlabelayo si-inspirewa izinto ezenzakala elokishini and njengabantu kade bengabantu befashion singahlabeli sihlulekile ukuthi sibuyele genre le-1 so sibuye sihlezi kuma-genre amaningi.
Manje phela njengeqembu kumele lazi lapho elimi khona kwezomculo ukuze lidume phela kakhulu.
Dinga lapho singaba best khona, lapho sizazibona sigood khona. Sokudependa ngabantu ukuthi bayamukela kanjani umculo wethu and abantu ama-advisor abuye sithini. So silala lapho sidinga khona ukuthi ayisifuna ukuhlabela lokho. Okwamanje sesangena nje wonke ama-genre. Project esilawo sisebenza le Shakers Records, sisebenza le Sedi, yi-an NGO company, sisebenza le DJ Khulu, le DJ Cooperman, ngibe ngisebenza le Victor Siyanqoba, lalamanya nje amanye amaqembu nje amanye ahlukeneyo nje ambalwa just to mention a few.
Esikhathini sesidlo kumangoyi ungathini kubalaleli ngamafithane
singathole usekelo olupheleleyo and not just support but ama-advice izinto ezinjalo siyazisebenza asila manager but esikudingayo from kina abalaleli support and then umusic wethu bengawuthola ku-Reverb Nation lonke i-albhamu lesingu kukhona but kodwa sinininini siyalijikela i-albhamu lonke kiwonke ama-social media platforms sikhona ku-Facebook at Western Cousins Empire sibuye futhi sibe khona ku-Twitter at Western Cousins.
Western Cousins ngabafana abekasi enkosi kodwa sethunqa kobulawayo ebesila bokuhlelo waza waza Friday ngomthumo wabo ohlakazayo belaso demnandi kini lonke liphephe emkhuhlaneni khona ngimele studio 7 igama lami ngezwe Jesus Banda.
Uthando lweqiniso ufana lokubona isipho few of us if it was
mina nge
kani kesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela sebezinkulungwane ezedlula ezimbili 2124 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Intatheli zindaba uHopewell Chinono obotshwe ekuqaliseni kwaliviki walelwe ithuba lokuthi ahlawulele isibambiso sebail ngumthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje. Kuwoza Friday besileqembu lamajaha azibiza ngegama lokuthi Western Cousins. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.